Sangano reHomelink rakamirira zvido zvevanhu maZimbabweans ari mudiaspora. Tinokurukura nevanhu vari kudiaspora. Votiudza zvavanoda kuti vaitirwe vari kumusha. Togadzira maproducts nemaservices akanangana nezvido zvavo izvozvo.
Ukama hweHomelink neReserve Bank of Zimbabwe wakamira sei?
HomeLink ikambani yakazvimiririra. It's a private registered company. Reserve Bank ndo shareholder weHomelink. Asi tiri independent. Tine board redu, tine vashandi vedu, tine management yedu.
Pari zvino ndezvipi zvamuri kuitira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudiaspora?
Iko zvino tinobatsira avo vanoti akutsvaga dzimba. Dekuti kana vazodzoka kumba, vazowana pekugara. Kana kuti vatsvagirewo hama dzavo dziri kumusha pekugara. Saka tinovabatsira kuti tivapa maloans ekuti vakwanise kutenga dzimba iyi. Kana kuti tinovapa maloans ekuti vagone kuvaka dzimba. Nekuti vamwe vavo vagara vane mastand. Tinogona kuvapa zvemaloans ekuti vaimprove maproperties avanenge vainawo pari zvino. Tinovabatsirazve kuva manejera dzimba dzavakatenga kudhara. Kana dziri kurendwa, tinovabatsira kumaneja vanhu vari kurenda dzimba dzavo so that vawane mari yavo on a monthly basis. HomeLink iagent yeWestern Union. Chairi agent yeWestern Union tine 29 branches countrywide. Tisutoga tine mabranch amunogona kuwana kumaruzevha kwakaita sekwaGutu kwamupandawana. Munotiwana zvekune dzimwe nzvimbo dziri kure dzakaita sanaChiredzi nana Victoria Falls. Kana munhu atumira mari ari muWestern Union ari kuno kunze kwenyika, anokwanisa kuya otambirira mari yake muany of our 29 branches. Ma-29 branches edu aya munokwanisa kumaona akanyorwa kunzi EasyLink Money Transfer Services nekuti ndo brand ratinouza kana tiri kuZimbabwe.
Asika vamwe vangavunze kuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uyezve kuri kushayikwa mari. Pane mabasa amuri kutaura ye. Munhu akatumira mari yake kana akawana mari yake inenge yabva kudzimba dzaari kurendesa anokwanisa kuzoiwana here?
Mari yaunenge wawana uchiwana kudzimba dzaunorenda unotiudza kuti inoda kuita chii. Kune vamwe vokuti vanenge vatenga dzimba nesu kana kutenga mastandinesu vanogona kuti mari iyi vanoda kuti ishandisiwe ive part of the repayment. Tinogona kuiendesa saizvozvo. Mutemo weZimbabwe haurambidze mari yawanikwa as rental kuti ibude. Saka zvinoenderana nebhengi raunoshandisa iwewe kuti bhengi iroro tikaapplya. Nguva dzatinoita application rinenge rine mari here yekuti inokwaniswa kunge ichiremitwa. Kana bhengi rako riine mari, mutemo unotendedza kuti mari yako ibude iuye kwauri.
Totarisa kuti pari zvino muri imo muno muAmerica manga mafambira chii?
Muno muAmerica tanga tafambira nokuti takakokwa neWomen of Dominion chikwata chamadzimai changa chiri chine sangano racho riri spiritual. Isusu takanga tauyawo kuzovaudza zviri business minded. Saka vakanga vakatikumbira kuti tiuye tizovaudza kuti HomeLink inomboitei.
Mungati imi makatambirwa sei uyezve madzimai ari kudiaspora ari kutambira sei zvirongwa zvakadai sei zvamunopa izvi?
Isusu takatambirwa zvakanaka naka chaizvo. Takafara nekutambirwa, takagutsikanawo neshoko ratakazopedzeserawo nesuta mukati maro. Vakatitambira zvakanaka, vakatibvunza mibvunzo, takavawana vari madzimai ane chinangwa chekukurudzira zvinhu zvekumusha. Takafara nokuti vanhu vanokurudzira kubudirira kweZimbabwe.
Tomboti pane vanhu vari kuda kushanda nemi imi seHomeLink vanokuwana ipai kupi?
Vanhu vanoda kushanda nesu munogona kupinda muwebsite yedu inoti www.homelinkzim.com www.homelinkzim.com. Imomo muchawana mafoni namba evanhu vamunogona kukondakta kumusha. Isusu nekuti tinoshanda nediaspora tine musikana anonzi Nokutula Nyati wamunowana at homelink@inquiries.homelink.com. Musikana uyu ndiye diaspora liaison officer wedu. Tine desk raanomana rakangomirira mibvunzo nekuti iye adavire zvinodikanwa nevanhu vekudiaspora.